ndinoonaso kuti chikuru chatinofana kukudza ndechekuti nhauriano dziri kuindirira mberi chero zviri zvinhu zvakaoma chaizvo kuti vabvumirane savanhu vari kurwisana, asi pari kukwanisa kutauriranwa. Tichitarisa mazuva apfuura wakuti kwakusina nhaurirano idzodzo, saka chikamu ichocho chokuti tasvika panhaurirano chero tichirwisana zvedu zvinoratidza kuti nerimwe zuva tine tarisiro yekuti kuchaita ceasefire. Vanhu vacho vari kutaurirana vane pfungwa dzakasiyana, ndosaka vachirwisana. Saka tinoona kuti nyangwe iyo Russia ichinge ichirwisawo Ukraine, Ukraine iri kurwisawo zvekare ichitumidzirwa zvombo neshamwari dzayo. Nhasi chaiko vadhurawo matengi epeturo okuRussia, mutauni yokuRussia. Saka nyangwe zvinhu zvakaoma zvacho, tarisiro dzedu ndeyokuti nhaurirano ngadzirambe dziripo, vanhu vachasvika pakuzobvumirana.
Munoona kubatsirwa kuri kuitwa Ukraine nedzimwe nyika dzakadai seAmerica iri kupa Ukraine zvombo zvekushandisa pahondo iyi, uyezve tichionawo zvakare kuti Russiawo iri kuti iyo mafuta ayo achange ari kutengwa nemari yemunyika yavo yemarubhi, zvichibatsira here kuti nhaurano idzi dziwanikwe dzichizounza runyararo kunyika mbiri idzi?
Handioni zvichikanganisa nhaurirano idzi, nokuti Russia pamwe chete neUkraine chinangwa chavo pari zvino ndechokuti vasvike pachibvumirano, nokuti marwadzo ari kuwanikwa kwese. Russia zvino hazvina kuinakira, ikonomi yayo, ufumi hwayo huri kudzakira, vanhu vachibuda mabasa, masoja avo achifa nokurwisana kwavari kuita kuUkraine. Tinozvionawo kuti vari kurwiswawo zvekare. Saka handioni kuti panokanganisika nhaurirano idzidzidzi, nokuti nyika idzi hadzingakwanisi kurwisana kusvika nokusingaperi. Aiwa.